zvinhu zvakakodzera nekuti mugara kwavanhu angavagarisana zviya zviya vanhu vanetika yekuti vakanzwa vakaritani vasingaiti zvakanaka vanomanya kundoona kuti izvozvo pavakidzani yakamira sei saka ndangoti zvinhu zvakanaka kuti makongota ejoni kwaato mwana mutungamiri wejoni kuzoro kunzwa zvozvo yaitika muno muzimbabwe saka chinhu chakanaka chatinotarisira kuti isu patika dzedusa vanhu vemuafrica vechitema itika dzinotoenda kuti ha idaitimboreva kuti paita njodzi yezokunzwa zvozvo
munoona here zvichizoita kuti zvione pane dambudziko rezimbabwe richigadziriswa
hatingazivi nokuti vaeni vauya ava zvandaimboreva zviya kuti vanenge vari kuona kuti kuda muzimbabwe naita njodzi uyezve tinoona kuti ramaposa vakagara munharaunda yesadhaki saka zvinogona chose kuti vatouyawo vari pabasa
tinoona kuti aka akasike kutanga kuti south africa itumire nhume kuzimbabwe dzinoedza kugadzirisa matambudziko takamboona pakambotumirwa vambeki vakataura kuti muzimbabwe mava musina matambudziko asi vana vezimbabwe vachiti mune matambudziko pane zvingashanduka here rwendo runo
ichokwadi kuti harusi rwokutanga kuda rwendo runo tombonzwa kuti vane mashoko api muhama mavo ivo nhumwa dzavaramaposa saka zvakandoitika kuma2007 ne2008 kuya taona vambeki vachiuya muno vatumwavo vesadhaki asi zvose zvakazoshaya basa nokuti vambeki vakauya vakazoita usahwira navamugabi vachiri pachigaro
tiri kunzwawo dr zembe vezanupf vachitaura kuti muzimbabwe hamuna dambudziko tingati here ivo nhumwa dzemusouth africa vafambira mashango rapati
matini ivo havazvioni here zvinoitika pavakidzani ivo vejoni havaingogona kungouya vongomhara vanotopinda nomwezha wacho nokuti mwezha wacho ndewokuti zanupf ine hurumende iri muno